Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotenderana kuti musimboti weupfumi hwenyika huri mukurima. Asi nyaya yevhu inyaya inounza kukandirana makobvu nematete zvikuru pakuti ndiani ane kodzero yekurima uye vachena vanofanira kuripwa here kana madzitateguru akatorerwa minda asina chaakapiwa. Nezuro gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka vakaudza vatori venhau kumahofisi ehurumende emunhu Mutapa muHarare kuti hurumende panguva yakakodzera ichazotora mimwe minda kubva kuvatema ichipa vamwe varimi vachena vakambotorerwa mapurazi aya kubva muna 2000. Varimi vachena ava sevamwe vatema vachapiwa minda iyi kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99-year lease. Mukuita izvi vanxube vakati chido chehurumende ndechekusimudzira mabasa ekurima uye nyaya dzezveupfumi. Ko, danho rehurumende iri rinorevei chaizvo? Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avo vanodzidzisa paDurban University of Technology avo vanoti
danho ratorwa nehurumende rekuita kombanzeti varimi vechichena vakanga vari pafarm idanho rakanaka zvaro tikaritarisa panhau dzemaproperty rights, asi tinoona kuti pane nyaya iri sensitive ipapa nekuti land tichiitarisa yakatorwa kuvanhu vatema. Haya, havana kumbopiwa compensation zvachose. Varungu vachena nhasi tava kuvapa compensation. Saka hurumende inonga iri desperate kumhanyira kuda kufadza vechichena kumadokero kuti dzimwe dzenguva ingaona rubatsiro yobva yaicommit suicide.
Ko, sei vachiti uku kuzvisungirira?
Dambudziko ratinaro nderekuti sei ndichiti suicide nderekuti hurumende yedu haina mari yakabroka. Hatina mari inosvika $3.5 billion yekuita kombanzeti varungu ava. Minister of Finance vari kuti vachaenda kunotsvaga mari kumamarkets, international capital markets, kunova kusika kwasi kubudisa mari inodiwa neZimbabwe nekuti Zimbabwe ine zvikwereto zvinosvika kuma $10 billion. Saka hakuna investor anoisa mari mukanwa mengwena echiona isingadzoki. Kutaura kuno yetingati debt area, mari iri mumashure mekubhadharwa itikutadza kubhadhara yaakuma areas iri kusvika kuma $7 billion ichireva kuti Zimbabwe haina capacity yekubhadhara mari iyoyi. Saka Zimbabwe ine dambudziko guru kwazvo kuti ikwanise kuridza mari iyoyo. Saka ndinoona kuti chikwereto chaitapiwa navamutunuve chichauya kugeneration yedu chateera chitaberekeswa kumusana chisina kana nebasa rese chisikabatsiri kuzvitsvakira nhamo nekuda.
Zimbabwe gore rino yakanyorerana chibvumirano nevarimi vachena kuti vapiwe mari yemuripo inosvika mabhiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti $3.5 billion chinonzi Global Compensation Deed kana kuti GCD. Mari iyi ndeyezvikwanisiro zvekurima uye zvivakwa zvakatorerwa varimi vachena ava pavaidzingwa pamapurazi. Asi vanoongorora nyaya dzezveupfumi vaRejoice Ngwenya vanoti zvakakosha kuchengetedza kodzero dzevanhu vanenge vaochika mari munyika zvisinei kuti vachena here kana kuti vatema. Asi vati pane zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kugadziriswa.
Sekuona kwangu semunhu agara achirwira kodzero atingati maproperty rights, zvakanaka kuti hurumende dzaNPF inge yaona chiedza kuti vanhu vakatorerwa vagari vomuZimbabwe vasinei kuda kuda murungu kana muIndia kana munhu mutema. Munhu akatorerwa anofanira kuti adzorerwe. Asi dambudziko nderekuti chibvumirano icho chinonyorwa papepa chisina kutsigirwa nebumbiro remutemo ndinofunga kuti hachishande.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari munyori anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare mubato rezanupf vaGilbert Mponda vanoti hapana chakaipa pane zvaitwa nehurumende.
Hurumende yaita zvanofanira kunge zvichiitika nekuti constitution yeZimbabwe inotaura kuti vese akatorwa prize zvese zvaanga akaisa ipapo, kwete ivhu. Asi zvinofanana nemadhamu kana madhibha kana dzimba kana infrastructure yaanenge akawedzera ipapo papurazi anofana kunga achipiwa muripo wacho kuti azoke achiwana mari iyoyo achishandisawo zvaanenge aona zvinokodzera. Izvi ndo zvine mumbiro remutemo wenyika unonzi Constitution yeZimbabwe wakaiswa muna 2013. Ende mapato ese emuZimbabwe akawirirana izvozvo. Munoziva iyo Constitution yakaiswa mazuva eGNU.
Vamuponda vati izvi zvakakosha nekuti
zvakakosha pakuti zvinge zvichiitika nekuti zvinoratidza kuti Zimbabwe ine rule of law, kuti panonzi nyika yaita re-engagement nekutevedzera gwara rekuti upfumi husumukire, zvinenge zvichifanira kusanganisira kuti wese anenge ane chinyuto nyuto nyaya yake inotererwa yogadziriswa. Saka nyaya yeland yanga iri nyaya yanga iramba ichingokonzeresa mhirizhonga. Munoziva ari masanctions akaiswa neAmerica neBritain neEU paZimbabwe akatangira iyo kunyaya yeland iyoyi zvichinzi Zimbabwe haina rule of law. Saka ipapo zvinoratidza kuti Zimbabwe ine rule of law ende mutemo ndiwo uri kutevedzerwa.
Nyaya yekugadzirisa kunetsana panyaya yevhu inyaya yakasimudzwa nehurumende yeAmerica sechimwe chainoti inoda kuti chiitwe zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende zvisati zvabviswa. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti hurumende iri kuita izvi pari zvino nekuda kwekuti yave kushorwa pasi rose nekutonga nedemo.
Haringori danho rekuzvichenura nekuzvichenesa kunyika dzekumadokero vatifunga kuti vatanzwirwa urombo nekushungurudza kwavari kuita vana veZimbabwe. Tikatarisa nyaya dzekuripa ivo varimi vakadzingwa muminda, totoziziva kuti hurumende yacho haina mari. Itazoda kuenda futi kuvachena ivavo kunotsvaka mari nekuti ivo havana. Kuvapa minda unokwanisa kunge utori mucherechedzo wekuti zvirongwa zvavo zvimwe zvavaiita vachidada nazvo zvakafanana nana Commander Agriculture zvinenge zvisiri kuvapa zvavari kutarisira. Saka vaakuda kudzokera kune vanhu vanga vagara vachiita basa iroro rokurima.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima neupfumi dzinoti nyaya yeuori ndiyo yasvitsa nyika pairi iko zvino nekuti mari dzaifanira kupiwa varimi vatema kubudikidza nezvirongwa zvakaita seCommand Agriculture hadzina kufambiswa zvakanaka, uye vamwe varimi vane minda yakawandisa zvopakuti vagarire badza nenyaya yeuori. Makambani akaita seSakunda ayo akanzi nehurumende aite basa rekupa varimi zvikwanisiro akaita izvi asingatevere mitemo yenyika uye pasinawo kuropafadzwa nedare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.